Secret, dino simbiza rudo kutopura kongreti andidirizo nyura panika saniseti vamwe vanovira rudo diana juliet
ngari uye rakanaka kuita unge fainoona ndinoda kuzomedzwa nerudo panika juona awudi kundewa ka tek tutu tutango kana raje padeno donareka kunge mango rinonzi rudo ende ilavu yamashuwa rinoita kubata hanazo zvozo tigoda neruchiva
rinonzi rudo
Fayakatumba, rinova mumojo richipinda mumba Zimwe nguva rinovhiringidza pfungwa mune vachata zimwe nguva rinobuda mumba
TX25, chibaba vaiti nakatula Vekare vaisimbisa chitijula Rudo kuzotaka seya marula Vamwe vakarishaiwa, vanotogula
Rinonzi rudo, ende ilavu yamashuwa Rinoita kubata hanazo, zvozo tigoda neruchiva
Rinonzi rudo, ende ilavu yamashuwa Rinoita kubata hanazo, zvozo tigoda neruchiva
Rinogara muhana, setofu sikireti Dinosimbiza rudo kutopfuura kongireti Andidirizo nyura, panika saniseti Vamwe vanopira rudo, Diana Juliet
Ngari uye rakanaka kuita unge fainoona Ndinoda kuzomedzwa nerudo panika juona Awuri kundeweka tek tutu tutango Kana raje padeno donareka kunge mango Rinonzi rudo, ende ilavu yamashuwa Rinoita kubata hanazo, zvozo tigoda neruchiva
Rinonzi rudo
Fayakatumba, rinova mumojo richipinda mumba Zimwe nguva rinovhiringidza pfungwa kune vachata zimwe nguva rinobuda mumba
TX25, chibaba vaiti nakatula Vekare vaisimbisa chitijula Rudo kuzotaka seya marula Vamwe vakarishaiwa, vanotogula
Rinonzi rudo, ende ilavu yamashuwa Rinoita kubata hanazo, zvozo tigoda neruchiva
Rinonzi rudo, ende ilavu yamashuwa Rinoita kubata hanazo, zvozo tigoda neruchiva
Rinonzi rudo, ende ilavu yamashuwa Rinoita kubata hanazo, zvozo tigoda neruchiva